kushushikana uku kunotevera kuzivisa kwakaita hurumende svondo rapera kuti vanhu makumi mashanu vaiva vabatwa nemhando yeomicron munyika asi haina kuzoramba ichizivisa nezveuwandu uhwu izvo zviri kuita kuti vamwe vati pane zviri kuvanzwa pamusoro penyaya iyi nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba vanoshandira mudunhu renorth carolina muamerica dr simpsoranga vanoti zvakakosha kuti hurumende iite tsvakurudzo nekuzivisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nemhando yeomicron vachiti izvo zvinobatsira zvikuru pakurwisa chirwere checovid-19
hurumende inofanira kuramba ichipa vanhu manhambasi uye kuita zviri necessary kuti covid-19 isaramba ichipararira omicron ivariant iri kubva kuonekwa pasi rese and mascientists neveruzhinji vachine mabvunzo yakawanda so it is very important kuti hurumende inge ichiongorora kuti chirwere chiri kupararira zvakadii munyika atwe mamajures anodiwa
Dr. Ranga vati kunyange hazvo zvichidhura kuti paitwe ongororo yekuziva kuti mhando yechirwere checovid iri kutekeshera munyika ndeipi vati zvakakosha kuti hurumende iwane mari yekuva nezvikwanisiro zvekuita izvi
hurumende inofanira kuprioritiza kuti maresources ange aripo nekumeka sure kuti ivo vanoshanda mumalabs vari kubhadharwa mari dzakakwana uyezve hurumende yagara ichishanda nedzimwe hurumende sana South Africa I understand kuti mamwe masamples anenge ari kutumidzirwa kunana South Africa kuti genomic sequencing and so forth zviitwe izvi zvinhu zvinofanira kuramba zvichiitwa hachifaniri kunge chiri chiwandiwandi kuti manhambasi akamira sei there is not good enough reason kuti vanhu vasaziva kuti mhando dzecovid-19 dziri muzimbabwe dzakamira sei hurumende ine that responsibility and hurumende inofanira kuisa maresources akakwana
Dr. Norman Matara vanove munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vatiwo matanho akatorwa nehurumende mushure mekuveko kwemhando yeomicron ndeyechimbi-chimbi uye hana humbowo hwescience hunoratidza kuti anobatsira vatiwo hurumende inodzoka yozvivhiringidza pachayo nekuramba ichiita zvimwe zvirongwa zvinoonekwa sezvinowedzera kupararira kwechirwere checovid-19
asina rutsigiro rwesainzi kuti anomisa zvishuva here kudzivirira kwecovid-19 sematanho ekuisa vanhu muquarantine kwemazuva anosvika yo 10 days zvinhu zvekuti even ana world health organization havasi kutsigira zvinhu zvakadaro saka tinoona sekuti zvinhu zvinofanira kuti zviitwe revised uyezve tiri kuti hurumende yaisa matanho but matanho acho ayakaisa haisi kumatedzera pachayo tiona hurumende vachiramba vachiita magatherings vari kuita maofficial opening zvinhu zvakawanda kuvanhu vari kuuya vari mumabhazi vachisvikoungana vachivhiringidza or vachivhayoleta mitemo yakaitwa nehurumende yacho pachezvayo
mukuru wezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika dr agnes mahomva vaudza studio 7 kuti hurumende haizi kukwanisa kugara ichipa uwandu hwevanhu vabatwa nemhando yeomicron munyika asi vati vari mushishi kuongorora utachiwana uhwu kubva kumatunhu ose enyika vakati vachazivisa zvinenge zvawanikwa munguva pfupi iri kutevera dr mahomva vatiwo hurumende inosungirwa kuita izvi pasi pekurudziro yeworld health organization hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 nezuro wekare uye vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri 4720 uye vabatwa munyika yose nechirwere ichi vava zviuru zana nemakumi mashanu nemazana matanhatu nemakumi maviri nevasere 150628 vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vakange vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemumwe chete 2,926,141 vakabayiwa nhomba yekutanga mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nezvinomwe nemazana masere nemakumi matanhatu 3,907,860 Uwandu unogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.